parizvino vanotengesa mushonga vazhinji vandinoziva panguva inoyi vari kutengesa mushonga yavo vachishandisa vachishandisa mitengo iri kuenderana nekuti munhu ari kuda kubhadhara necurrency ipi, nokuti kubvira pakataurwa kuti mari vari kuda kutengesa maUS dollar vanokwanisa kuapplya kubhengi vachishandisirwa interbank rate, pane an understanding pamarket yekuti izvo chinhu chinogona kuita price in US dollars choita price neRTGS yako mari yakati. Kana uchida kubhadhara neUS dollar unoshandisa mari yakati. Chingangove chiri kunetsa panguva ino vazhinji vari kutarisira kuti mafamasi kana vanotengesa mushonga havanga vachishandisa rate ezireti iri kupiwa nemabhengi, asi chiri kuitika nekuti kumabhengi uku hakusi kunyatsokuwanika mari zvine mwero wakakwandirana kuti tinokwanisa kuwana mishonga yese. Mafamasi mazhinji ari kushandisa rate yeold mutual implied rate. Iyi rate iyi iri pamusoro kudarika yekubhengi. So ndochingangove chiri kunetsa panguva ino kuti rate iri kushandiswa mumafamasi kuti kana vava kuchibhadhara nemari yekunze, rate iri kushandiswa haisiriyo ingange iri kutarisirwa nevanhu. Vanhu vari kutarisira kuti vanhu vashandise rate yekubhengi, but rate yekubhengi haisi kushandikana nekuti mabhengi haasi kukwanisa kuwana mari yekuti vanyatsokuita sei kupa vanounza mushonga muZimbabwe vachibhadharisa kudaro.
Paimbenge paita misangano yamaironga nagavhuna weRBZ kuti muzive nyaya dzemaridzi, pane chakabuda?
Misangano hatina kukwanisa kuzoita nokuti vekuRBZ, gavhuna vekuRBZ vakabva vati no, munhu wese ari kufanira kunge achiapplya mari kuti apiwe mari kupi kumabhengi kwavo. Ivo vakativimbisa kuti vanenge vachiita sei vachiita kuti mabhengi ange achipa kuimpotwa kwemushonga kuri kwakakosha sterei, asi zviri kuitika on patiri kuzotsvaga mari iyi ndezvekuti hatisi kukwanisa kuiwana sekutaura kwavanga vaita. So tichiri kuda kuti titaure navo kuti tisvike paposition yekuti vanokwanisa kutiwo aiwa mushonga taakuita zvatiri kuita mafuta ekufambisa motokari, kuti mushonga taakuvapawo mari vari panumber 1 kana number 2 tichitevedzera kumaallocations anenge aripo.
Tichitarisawo chimwe chikwereti chamanga muinacho kunze uku chinenge chaikukanganisaiwo kuti muwane mishonga, chakazobhadharwa here?
Chiri kutishungurudza zvisingaita izvozvi bvudzi ratochena nekushaya kuti tichaita sei nechikwereti ichocho. Nekuti vevo vekuRBZ vabva vanyararawo panyaya iyoyo, zvinoreva kuti ndofunga ivo vari kutarisira kuti mukushanda kwatiri kuita, mukutengesa kwatiri kuita, tichakwanisa kuwana mari, kureiza mari from maactivities atiri kuita panguva inoyi. Ndaikuti panguva inoyi hatisati tabhadharwa chikwereti ichocho.
Imari
pakupera kwamarch changa tasvika 40 million. 32.5 yevanounza mushonga yakagadzirwa kudhara vanoimpota vachiizoisa matura avo muno muvopa mafamasi, kwoitawo 7.5 yeavo vanotora maraw materials ekuti vagadzirire mishonga yavo munomu.